think zviri simbo zviri kuti akuna kuZimbabwe kwandiri ndezvekuti president yangagwa pazvakawe namaelection 4 years ago havana kumira kuita mainlaw nokukambena nokuita kuti Zambia irambe iri pamet nekuti akaita zvine muchiona kuti kwese kwese yangova ed this one for ed mahwindi for ed vana mai for ed hakusina munhu wese wakungoita ed chero chero nenyaya yekuti vanhu vaona basa rakaitwa napresident especially on the ground saka izvizvo ndezviri kuita kuti vekucc vese vanga vadifete vachibva kwavo kwavari kubva vachiuya kuzamtia pamabaielection anenge achiitwa iko zvino kutarisira aya atapedza kitaya zvanga zviri obvious kuti zamtiesi ichatongohwina ese yakadaro nendaa yekuti taakutaurwa pano paground pari kungotaurwa chete kuti mutungamiri wezimbabwe kombodidi mangamba ndo vari kugona basa hatiti kunzwa anything dzine cc nendaa yekuti president vedu vari kuti vari kuita chinhu chiri kuonekwa nevanhu vanhu vaakuda zvinhu zvinooneka vajonga kwete kutaura chete hazvekupa vanhu shungu nekudii pasocial media des hazvatova old politics ikene dziri kuti vafunoku ndezvekuti chauri kuitira vanhu chii chavari kuona on the ground
maitavacharumeavanhu
vakaona kuti kune poultry for ev handitika zvinhu zviri kuti vana president mapresidenti yavo input nyaya nezvizvoita maprograms ese ariko mapresident ari kubenefita the chamber nevanhu vari on the ground and now they go for by election the vote for comrades mangagwa kana council yavo kana mp wavo
maita vacharumbira vamuringa nyaya yatiri kukurukura iyo kuti ZANU-PF iri kunzi iri kuita mainroads munzvimbo dzaimhenge dziri dzebato rinopikisa uye mashoko ataurwa navacharumbira munoti
aiwa nyaya yacho tinoiziva kana ivo vacharumbira handiye zvinezvi varototaimira kuti magetsi anouya nguvai kuti vataure nemi izvozvi saka zvavari kutaura izvi isusu tiri kuzviona kuti hapana panohwinwa nezanu-PF pari free and fair hapana imimi vajonga munotoziva mega kuti mungavhotera munhu anoita kuti magetsi aende 22 hours pasina magetsi mumaguta makuru anenge ana Harare nana Bulawayo kune maindastry kune zvinhu zvese zvinofambisa ikonomi yenyika saka maelections avari kutaura hamena kuti vachiri kuvaitirei anyway nokuti taakunonosvika kusarudzo guru saka mainroads avari kutaura hapana in a free and fair election ngavaite free and fair election vatipe mavoters roll varegere kuita zvavari kuita kurova vanhu nekumbunjikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF
vacharumbira hanzi sarudzo dzamakahwina idzi makanga muchimbunyikidza vanhu kuti vavhotere bato renyu saka muri kupemberera kuhwina asi kuchiuya nemhirizhonga
aiwa vajonga itotaura zvedevelopment tiri kutarisa isu kuti vataura nyaya yemagetsi tiri kuona isu kuti iko zvino hakuna province isina substation iri kugadzirwa zvahidro substation hakuna tiri kuona kuti izvezvi zvikupera kwadhisemba unoi wange unity president inenge yakutokicha into the grid handika mabasa akombedidi mangagara zvakaugwa nehama yangu mhirizhonga iyi ndiyo kambo kecc pese pavanoziviwa seZANU-PF havatauri anything else vanotanga kutaura nyaya yemahuman rights vanhu vakavictimizwa ndivanaani vaivictimizwa chii
maita vacharumbira
minai ndipindure ipapo munyika inonyatsofamba zvakanaka sekuru vangu charumbira hakuna munhu anopiwa ipresidential input imii munogara kucanada munopiwa chikafu negovernment here kana kuti munozvishandira mugopiwa mari yenyu mega ndo zvati kutaura izvozvo setriplec kuti kana govenment ichinyatsofamba chaizvo chaizvo there is no need for presidential input Zimbabwe ine 10 international gold mines ano exporta gold tine 1.5 million makorokoza ari kumaina gold kwozoti platinum kwozoti diamonds izvozvo hamusi kutaura mari iripo yekuti munhu wese avake imba yake ega asingapiwe chinhu chekupemha from the government why are you creating a serfdom imi muchikwanisa kubhilda maindastry nezvinhu zvese nekuti hamusi kukwanisa kutonga pakusatangisa tonga kwamuri kuita muri kubva marova vanhu kuti vakuvhoterei ndo zvatotaura kuti itai kuti zvinhu zvive free and fair tipei voters roll tipei independent convener tipei vanhu vanonyatsoya kuzo independently verify kuti ZANU-PF yahwina zvisina kana noise isusu tiri kutaura kuti mukatipa zvese izvozvo hatimbokomplaina mukatidya president havana kana industry yavanayo president havana kana vanotopiwa mari nemataxpayers saka itaxpayer money yamuri kutaura iyoyo
regai tinzwe vacharumbira dimu raitinzwe
atini ishungu dzevanenge vakaziwa kana munhu akaziwa achibva ake kuneta maronda ake kuti takaziwa zvinhu zvinozikamwa ndetouya hura hangu urombo musiku wangu mbandii uri mstate of denial which is not going to help you and your party mamanzi mashoma akara kuti tipinde mugeneral election. Iye uri kuziva muringai reality inotokuudza kana mabharometa ese emunoshandisa ekustate up maelection achamira semuna 2023 uri kuzviona herewo pabharometa out of 100 zvona chamisa achikwanisa kusiraika kana 30% zvione izvozvoga kurati hausi kunyanya kuunderstanda reality yepolitics on the ground because politics dzedu hadzisi pasocial media vanhu vakarezva social media vakanoti hazvibhadhari you need to wake up and smell the coffee
ndirikusmela the coffee sekuru pandikutaura inini ndiri kuti why should the president give you input.
Iti hakuna kana nyika wani isina zvinhu zvinobva kugovernment especially kuzita rapresident ndikaende kucanada kune mafund magrant anotopiwa naprime minister Trudeau kucanada anotopa women kune aitonzi black women empowerment grant akuti prime minister's office akatageta maforeign maimmigrant
maita vacharumbira rikatidzokere kuna vamuringai. Vamuringai, pane vamwe vari kutiwo bato renyu kudzikira kwari ri kuita uku kunoburikidzwa nekushaya ari kunzi mastructures bato renyu reccc munoti
isi tinotaura kuti ivo ngavaite worried nekuunza magetsi muzimbabwe zvekuti ccc haina structure kana kuti ine structure handizvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure munyika yezimbabwe ngavaite zvavo ngavasiyane isusu tiri kuziva kwatiri kuenda ndo ansa yandingakupai.
Vacharumbira, tichitarisa sarudzo dzegore rinouya kune vamwe vari kutya kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga iri kunzi iri kuitika imo maby elections munoti iwe imi sezanu pf.
Hatingi isu sezanu pf we are prepared to make sure that there will be peace during the harmonized election. The government is well prepared to make sure that mhirizhonga isi kuzoitwa ndosakamutora kuti president rakapinda vachikoti peace unity and development and stozizivaisekuti ccc ine sisini yokuti ikaona kuti yakuzova bhora tatiraprera inogona kuhuna mumwe munhu kuti zvipinde zvanhu zvashara kati sitiri kuziva kuti iko zvino muchashaya wamuchatuma kuita violence nokuti vese vamaa muchituma kuita violence vaya vabhenefita pamainput ari kubva kuna president havakwanisi kuzodzokera kuruma ruoko zvanga zvichiratidza all the time. Saka mveri kefu kuti imi muzive kuti
maita vacharumbira regai tinzoona vamuringai. Vamuringai, izvi zvamungatarisira kusarudzo dzegore rinouya dza2023 tichinzwa muchichema kuti maby elections aya mamuchishandiswa mhirizhonga
tiri kuona kuti iko kunobva sekuru wangu kwacharumbira kwanga kune chairman wezanu p f akataura iye kuti chamisa anofanirwa kuurayiwa hasiri yega kwakazoita vamwe vakaramba vachingotaura nyaya iyoyo kuti vanhu vetriplec vanofanirwa kunge vachirohwa nokuti havasi kuda kuita zvinhu zvinoda kuitwa nevanhu vezanu p f. Saka tinonzwa vacharumbira vachitaura kuti hanzi vamunangagwa vari kutaura kuti ngakuite peace kuitwe maelections nechii asi ivo vamunangagwa ndo head of security ndo head yegovernment ndo head yese ndo head yemapurisa. Mapurisa ari kudii kusunga vanhu vezanu p f ari kuincita violence vachitotaura vachibuda pamavhidhiyo vachiganza kuti vanhu ngavarohwe chamisa ngaafe. Saka ipapo tiri kuona kuti kutaura zvimwe vachiita zvimwe ndozvatiri kutaura izvozvo kuti in a free and fair election zanu p f haifi yakahwina kana once.